Mumwe mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Krista Fisher, vati hurumende yavo kuburikidza nebazi rinoona nezvekunze kweAmerica, State Department, yakwidza Zimbabwe pachinamo chepamusoro kana kuti Tier 2 muongororo inoitwa neAmerica gore rega rega. Yekutengeswa kwevanhu kuti vanoita mabasa avanenge vasingadi. Amai Fisher vati 2017 Trafficking in Persons Report iyo yakaparurwa nezuro negurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson inoratidza kuti kunyange hazvo Zimbabwe isati yaita zvose zvinodiwa kudzivirira dambudziko iri, iri kuita zvakawanda kuderedza dambudziko iri. Zimbabwe yakaumba komiti yemakurukota ehurumende yeAnti-Trafficking Interministerial Committee kuti igadzirise dambudziko iri, uye komiti iyi yave kushandawo iri mumatunhu akawanda munyika. Hurumende iri kuitisawo zvidzidzo kune veruzhinji, vatapi venhau nemapazi ehurumende ichipa ruzivo rwekuti chii chavangaite kudzivirira kuburiswa munyika kwevanhu vachiendeswa muutapwa kana kunobatwa chibharo kunze kwenyika. Munguva pfupi ichangopfuura, hurumende yakabatsira madzimai 120 vainge vari kugara muutapwa kuKuwait nevamwe vashanu kuSudan. Amai Fisher vakurudzira hurumende kuti irambe ichiita basa rakananga kudai.
We hope that this recognition and all of this progress will motivate.
Ndinofunga kuti zvaitika izvinhasi zvichakurudzira hurumende pamwe chete navose vainoshanda navo kuti varambe vachirwisa dambudziko rehuman trafficking.
Asi vati Zimbabwe inofanira kusimbaradza mitemo yayo yakaita se-Trafficking in Persons Act ne-Labor Relations Amendment Act kuitira kuti vanopara mhosva iyi vapiwe mitongo yakaomarara. Kunyange hazvo paine nyaya 42 dzekupamba vanhu vachiendeswa kunze nevanhu 21 vari kupomerwa nyaya idzi, hapana kana mumwe chete ati abatwa nemhosva. America inoti uori mumatare nemapurisa ndizvo zviri kuita kuti vanopara mhosva idzi vapunyuke. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvevashandi nemachengeterwo akanaka evanhu. Amai Priska Mupfumira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mugwaro rayo, America inoti zvinofadza kuti hurumende yeZimbabwe iri kuongorora vanhu vari kupinzwa mabasa kuti vanoshandira kunze kwenyika, uye gore rino chete yakakwanisa kudzivirira kuburiswa kwevanhu vakawanda munyika mushure mokuona kuti vaigona kunobatwa senhapwa. Amai Memory Mwale, avo vanoshandira sangano reInternational Organization for Migration muZimbabwe, varumbidzawo hurumende yeZimbabwe nekukwidziridzwa kwayaita pachike chekudzivirira kutapwa nekuburiswa kwezvizvarwa zvayo munyika.
Izvi zvaitika zvinoreva kuti Zimbabwe yabva papozisheni yanga iri yekupedzisira mukurengwa kunoitwa nyaya dzekutsinyirirwa kwevanhu nekuresponda kunenge kuchiita hurumende. Saka hurumende yeZimbabwe yakaonekwa kunzi iri kuedza nepainogona kuti idzivirize vanhu vayo kuti vasanokwara vanotsvanyirirwa kune dzimwe nyika pa human trafficking inoitwa panoshandiswa vanhu vasingabhadharwi, vanhu vachibatwa zvisina kunaka, vachishandiswa nguva dzakarebesa. Saka hurumende yeZimbabwe yakaonekwa kuti pagore rakapera yakakwanisa kusimudzira matanho anodzivirira zvinhu zvakadai kuti zvisaitike kune maZimbabwe nzivedza munyika munomu kana kunze kwenyika.
Kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvichitorwa zvichinoshandiswa senhapwa kune dzimwe nyika dzakaita seKuwait, Sudan neSouth Africa, pane zvizvarwa zvedzimwe nyika dzakaita seMozambique, Democratic Republic of Congo, Somalia neChina zviri kushandiswawo senhapwa muZimbabwe. Munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaMelus Machia vakaudza paramende munguva pfupi yapfuura kuti vari kuedza napose pavanogona napo kudzivirira kubuda kwevanhu munyika vachinoitwa nhapwa kana kubatwa chibharo kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vanovimbiswa mabasa anobhadhara mari yepamusoro kana kuvimbiswa nzvimbo yechikoro kunze, uko vanogumisira vave kubatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.